zvirongwa zvatinazvo ndezvekuenda kuUnited Nations takagara tichichema international stage kuti hurumende yedu inotidzvanyirira sezvizvarwa zveZimbabwe. Tanga takaronga izvi nezvanga zvaichitika kubva kuna January kubva kuna August kumaadaptions ari kuitwa akasiyana-siyana munyika yedu yeZimbabwe. Pauya nyaya yaDr. Peter Mugombei ivo yakatabatanidzazvo pamusoro pazvo nekuti zvinhu zvimwe chete chizvarwa cheZimbabwe. Saka ndezvinhu zvatida kuchema kuInternational Stage yeUnited Nations kuti humbimbindoga hune hurumende yedu hauna kukodzera kuruzhinji rwevanhu. Ndezvatikuronga kuti tiende kuUnited Nations tindokwatsanura kuti humbimbindoga hweregime yezanu hachichaida zvachose. Saka tiri kuenderera mberi kutanga Friday. Saturday is the biggest day because vakawanda vanenge vachifamba mangwana, but tinenge tiriko kudzira mangwana Friday. Tinenge tatanga chironga chedu chekuratidzira vamunangagwa neregime yavo yezanu PF.
Chii chimwe chamunotarisira kuti muchaita pakuratidzira uku?
Zvatinoratidza ticharatidza zvinhu zvakati wandei. Ticharatidza kuurawa kunoitwa vanhu zvatinoziva zvese mazi11 kutaura zvese zviri kuitika, vanhu vari kupandiwa, vanhu vari kushudwa nemasoja, kufamba kuita masoja achireta vakadzi. Zvinhu zvatinenge tichiratidza izvozvo tiri pamberi peUnited Nations.
Kune avo vanoda kuuya kuzokubatsirai munoti vafambe sei?
Kune vose vanoda kuuya, zvizvarwa zveZimbabwe, shamwari dzedu nevanonzwa tsitsi nekutambura kwezvizvarwa zveZimbabwe, tinovati ivo ngavagugule adiresi yepaUnited Nations. Vanotiona takazara tiripo, vanoona maflags edu achifuraya tifumas and they will see us right in front of the United Nations building. That is the only place spot that they can easily identify us. Let them come Friday between 10 and 4 PM. Friday and Saturday we are going to be there in full force.
Muchakwanisawo here kutaura kana kuti kuona mutungamiri wenyika vamunangagwa?
Tine chimwe chakakurisisa chekuona mutungamiriri vamunangagwa. Tinoziva kuti vanoti avhoidha kusangana nesu, nekuti toziva kuti izvozvizvi pane urongwa huri pamusoro hwevanhu vavo vakavamiririra vari muno muAmerica nevari kuCanada. Asi tinoziva kuti isu tavatibvumidze, nekuti tachotaura nevamwe vavo kuti tinodawo kuenda kundoona vanozviti purezidendi veZimbabwe. Zvikanzi pane marestrictions ekuti vanhu vange vachipinda. Saka totoziva kuti vanototiziva kuti tiri vanhu vemusangano weMDC kunyanya zvese. Saka havatibvumidze kupinda imomo. Izvozvo zvinoratidza humbimbindoga hwacho hwekuzvi vatinotaura chokwadi.